ndororo yemhirizhonga yezvematengero enyika yakaitika pasarudzo yemuna Nyamavhuvhu yaburitswa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD inoti dunhu remasvingo raiva nenyaya dzekurohwa kwevanhu dzinosvika makumi mana nemashanu uye dzinopfuura zana dzevakatyidzirwa uye vanhu vanopfuura makumi matanhatu vakatiza misha yavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCOTRAD vaBrighton Ramusi vanoti ongororo yavo yakaratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa vaishungurudzwa nebato rezanupf pamwe chete nesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ.
Isu sesangano reCOTRAD mutsarudzo dzichangodarika taiongorora mhirizhonga yaiitika iri kumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu maringe nezvematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yaisanganisira kudisruptwa kwemisangano yeopposition mumanikidzwa kuatenda misangano yebato rokutonga rezanupf kupiswa kwemisha.
Varamusi vati panyaya dzemhirizhonga dzakaitwa sangano refaz rakaita zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana 48% uye zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana 52% zvakaitwa nebato rezanupf pamwe nemadzishe nemasabhuku. Asi mutauriri wezanupf masvingo vapepuka chiwewe varamba zvakabuda muongororo iyi vachiiti manyepo sezvo vakakunda vaikwikwidza navo murunyararo.
Ndine urombo kuti handisati ndasangana negwaro rinopa huchapupu hwenhema rakanyorwa neCOTRAD kuti musangano wezanupf wakakurira CCC nokuti waishandisa mhirizhonga. Inhema idzi isu sezanupf takakurira CCC nokuti tinodiwa nevanhu.
Ukuwo mutungamiri wefaz vakuda kwashe munzaka vatsigira mashoko ezanupf vachiti sangano rakazvimirira roga reCOTRAD ranyepa richida kufadza varungu avo vanovapa mari.
Ndikati vari kuda kufadza madonors avo anova ivo mawestern funders. Any civic organization in that nature akavada kufanda maamericans vada kufadza maamericans vanova vanovapa mari.
Asi vari kutungamirira zvesarudzo muTriple C mududhu remasvingo vaJefferson Chitando vati vanotenderana neongororo iyi vachiti dzimwe nhengo dzavo dzichiri muhopoteri kubva zvakapera sarudzo apo dzakatiza mhirizhonga.
Vanhu vari kurohwa, vanhu vari kushungurudzwa, vamwe vari kudisplesewa kubva panguva yatatapira maelection, nguva yemaelection roti nguva tapedza maelection dinazvino izvezvi zvirimo vane zvano vari kuzviita.
Mutauriri webato renational constitutional assembly kana kuti NCA munyika vamadhok Chivasa avo vakamirira bato ravo kubhikita West musarudzo dzedare reparamende vati vanotenderana nezvabuda muongororo iyi sezvo ivo vakasangana nemhirizhonga pachavo.
Isusu semusangano weNCA tinotenderana neripoti iyoyo yekuti violence yanga yakawanda pasarudzo dzaka yakadarika idzi kumasvingo. Patanga tiri kubhikita ndofunga kubhikita West kwandaikondesa inini ndakatowitnessa violence yakaitwa against candidates kuCCC, against senior leaders kuCCC. Tikatopedzisirawo kuti ini wacho ndichitomanya zvisingirwa kanoita.
Dzimwe nzvimbo dzakaita mhirizhonga munyika dzinosanganisira matunhu akaita seMashonaland Central, Mashonaland East, Midlands pamwe neManicaland. Izvi zvinobudawo apo vemapato anopikisa vachiti bato rezanupf nesangano refaz vachiri kuita mhirizhonga kuGutu West uko kune sarudzo dzeelection musoro mugovera svondo rino. Vari kumirira CCC musarudzo idzi vaEfrem Morudu vanoti vatsigiri vavo vari kurohwa.
Uya vachirova vanhu pamisha asi izvozvo kuwanisira maagensi etu achimavhundisira nokuvhundisira vanhu kuti kana makupedza kuvhota imimi vanhu veCCC tokuzivai mavhota akanga asabuda zvatinoda tinoya tichikupisirai dzimba tidiidi ndo maizi.
Izvi zvatsigirwa nevari kukwikwidza vakazvimiririra vamartin mudzingwa avo vanoti kuGutu West kwaberekera ingwe. Asi vachiwewe pamwe navamutsaka vanoti havasi kuita zvemhirizhonga musarudzo dzekuGutu West. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya dzemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika muGutu West kuti tinzwe kana dziri kumhangarwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.